Jeremia, chitsauko chemakumi maviri. Muprista Pashuri mwanakomana waImeri, mutariri mukuru mutemberi yaJehovha, akati anzwa Jeremia achiprofita zvinhu izvi, akarayira kuti Jeremia muprofita arohwe agoiswa muchitokisi pasuo rokumusoro raBhenjamini raiva patemberi yaJehovha. Chifumi chamangwana Pashuri akati amusunungura kubva muchitokisi, Jeremia akati kwaari, “Zita rinopiwa kwauri naJehovha harisi Pashuri, asi Magori-Misabhibhi, zvichireva zvinotyisa kumativi ose. Nokuti zvanzi naJehovha, ndichakuita chinhu chinotyisa iwe pachako nokushamwari dzako dzose. Uchadziona nemeso ako dzichiwisirwa pasi nomunondo wavavengi vavo. Ndichaisa Judha rose mumaoko amambo weBhabhironi, uye achavaendesa kuBhabhironi kana kuvauraya nomunondo. Ndichaisa pfuma yose yeguta rino nezvose zvavakawana nezvose zvinokosha zvaro nepfuma yose yamadzimambo eJudha mumaoko avavengi vavo. Vachazvipamba ndokuzviendesa kuBhabhironi. Zvino iwe Pashuri navose vanogara mumba mako muchatapwa mugondogariswa kuBhabhironi. Uchandofira ikoko iwe neshamwari dzako dzose dzawaiprofitira nhema. Haiwa Jehovha, makandinyengera uye ndakanyengerwa, makandikurira uye mukakunda. Vanondiseka zuva rose, munhu wose anondiseka. Pandinotaura pose, pandinodanidzira, ndichitaura nezvokuita nechisimba nokuparadza. Saka shoko raJehovha rakandivigira kutukwa nokunyadziswa zuva rose. Asi kana ndikati handicharevi zita rake kana kutaurazve muzita rake, shoko rake riri mumwoyo mangu rakaita somoto, moto wakapfigirwa mumapfupa angu. Ndaneta nokuridzivisa, zvirokwazvo handigoni. Ndinonzwa vazhinji vachizevezera vachiti zvinotyisa kumativi ose. Mureverei, ngatimureverei. Shamwari dzangu dzose dzakarindira kutedzemuka kwangu dzichiti zvimwe achanyengererwa. Ipapo tigomukunda tigozvitsiva paari. Asi Jehovha aneni semhare ine simba, saka vatambudzi vangu vachagumburwa uye havangakundi. Vachakundikana uye vachanyadziswa kwazvo. Kusakudzwa kwavo hakungatongokanganwiki. Haiwa Jehovha Wamasimba Ose, iyemi munoedza vakarurama uye munonzvera mwoyo nendangariro, regai ndione kutsiva kwenyu pamusoro pavo, nokuti ndaisa mhaka yangu kwamuri. Imbirai Jehovha, ipai rumbidzo kuna Jehovha, iye anorwira upenyu hwavanoshayiwa kubva mumaoko avakaipa. Ngaritukwe zuva randakaberekwa, zuva randakaberekwa namai vangu ngarirege kuropafadzwa. Ngaatukwe munhu akazivisa baba vangu shoko, iye akaita kuti vafare kwazvo vachiti, waberekerwa mwana, iye mwanakomana. Munhu uyo ngaave semaguta akaparadzwa naJehovha asingazvidembi. Ngaanzwe kuungudza mangwanani nokuchema kwehondo masikati, nokuti haana kundiuraya ndiri mudumbu. Mai vangu vangadai vari guva rangu, vairamba vane mimba. Ndakambobudireiko mudumbu kuti ndione nhamo nokuchema uye ndigogumisa mazuva angu mukunyadziswa?